ndiye munhu wekutanga ati apiwa diagnosis ye Omicron variant. Asi zvinongoreva chete kuti ndiye munhu wekutanga atawana kuti ane utachiona hwemhando iyoyi. Hazvirevi kuti hamuna vamwe vanhu muno muAmerica vane utachiona. Tinotofungira kuti tichawana vanhu vakati wandei kana vaakunyatsokuongororwa. Munhu uyu kuziva kwatiri kuita akapinda muno muAmerica. Pinda musi wa22 November akazotestwa musi wa29 November. Ndopatiri kuziva kuti tanga tava nemaconclusive results. Munhu uyu hongu akange amboenda kuSouth Africa akadzoka. Asi ndoda kuti vanhu vazive kuti chekutangisa chakanyanya kukosha ndechekuti munhu uyu haasi kupresenta semurwere, haasi kurwara, akangotestwa nekuti munhu anga abva rwendo. Uye munhu uyu anga akabayiwa nhomba dzake dzakakwana, ndosaka asiri kurwara. Zvinotaira kuti zvatinogaro chenjedza vanhu kuti bayiwai nhomba dzenyu, zvinokubatsirai kuti kunyange mukatakura umwe utachiona musanyanye kuzorwara zvinoendesa panhoo nokuendesa kuzvipatara.
Pane zvati zvataurwa here pamusoro pemunhu uyu kuvanhu vari munharaunda yaanogara?
Vanhu vese vaakasangana navo kunharaunda yekusan Francisco, California, nemundege maakafamba nevanhu vaanga achifambidzana navo kubvira zvaakasvika muno muAmerica, vanhu vese ivavo vari kuitwa contact tracing, zvinoreva kuti vari kuteverwa nemapazi ehurumende dzematunhu ikoko, vachivatsvaga vachivataurira kuti imi makasangana nemunhu utawana aine utachiona hwemhando ye. Asi ndoda kuti vanhu vazive kuti vazhinji vacho vativawanikwa pari zvino, ongororo dziri kuyakidza kuti havana kunge vatakura utachiona kubva kwaari. Zvakare zvinotipa manyukunyuku nekuti tinoziva kuti kana munhu akabayiwa nhomba dzake dzagara dziripo dzakakwana kuti azorwara neutachiona kana achinge ahubatira, ane mukana mushoma uye ane zvakare mukana mushoma wokutapurira vamwe vanhu. Saka zvinodzokera zvakare kunyaya yepublic health messaging yatinogara kutaura kuti vanhu ngavabayiwe nhomba. Uye zvinofadza kuti vanhu vazhinji vati vaongororwa pari zvino vakasangana nemunhu uyu vari kuonekwa kuti havana kunge vatapura utachionawo uye hapana ari kurwara, chinova chinhu chakanaka.
Hurumende yeAmerica iri kuitei pamusoro penyaya iyi?
Hurumende yagara ichitozviziva kuti mune vanhu vane utachiona muno muAmerica, kwangosara kuti tivawane kuti vari kupi. Asi iri kutora nyaya iyi sechinhu chakakosha zvikuru, kana kuti yatingati very serious matter, nokuti vanhu vakawanda vatiri kuona vari kurwara pasi rese zvakanyanya nemhando iyi vanhu vasina kubvira vakabayiwa nhomba. Saka hurumende iri kuedza kuti ipamidzire simba rayo rokuti vanhu varambe vachichenjedzwa kuti vabayiwe nhomba. Uye hurumende zvakare, hurumende yenyika yese yeAmerica pamwe chete nehurumende dzematunhu dziri kuitawo intensify nyaya yekuti kana vanhu vachipinda muno muAmerica, muchaona kuti kutanga kwekupera kwesvondo rino vanhu vese vaakupinda muno muAmerica zvisinei kuti wakabva nezuro kwawakabva watestwa, vachasungirwa kuti vange vachiongororwa netest inonzi PCR. PCR ndiyo mhando yetest kana kuti iongororo inorakidza kuti munhu akatakura utachiona here. Ndingade kuti muchidimbu vahwande vateereri venyu vazive kuti pane musiyano wematest aya. Matest mazhinji anonzi maantibody kana kuti maantigen test anowanzokuitwa anotsvaga kuti iwewe munhu watestwa kana kuti waongororwa ropa rako uri kugadzira here masoja ekurwisana neutachiona. Asi dambudziko rinoitika nderekuti kazhinji kuti iwewe uzogadzira masoja ekurwisana neutachiona vazhinji vanhu vanogona kutora mazuva anokwana svondo kana gumi neanoraudzira vasati vagadzira masoja. Saka paka ukatestiwa usati watanga kugadzira, test inobuda ichiti negative, asi hazvirevi kuti hauna utachiona. Tozoenda kutest iya inonzi PCR, polymerase chain reaction test. Test iyi ndiyo inotsvaga kuona kuti une RNA here kana kuti une ruvara rweutachiona here. Iyoyo ndo test gold standard yemhando yepamusorosoro. Saka muchaona kuti vanhu vese vanopinda muno muAmerica zvisinei kuti wabva kuBritain kana kuti wabva kupi, vachasungirwa kuti vange vachiongororwa pavanongopinda pamaairport kana panzvimbo dzekupinda nadzo muno muAmerica kuti vaonekwe kuti havana utachionawo. Kana vasina onzi zvavo vachienda kudzimba asi varimite kufamba kwavo. Kana une utachiona muchaona kuti vanhu vava vachanzi vasasangana nevamwe vanhu vandogara kunzvimbo dzakarauka uko kwavachanzi vagareko kusvika vazoona kuti havasina utachiona unokwanisa kuramba uchitapurira vavo. Saka idanho guru riri kutorwa nenyika yeAmerica sechinhu chakakosha uye yatinga ichine uudzamu watinga sikapa kuti national security.